Manerako nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 26, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotende rinogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwebumbiro remutemo mugore ra2019. Asi imwe nhengo yeparamende ichimirira bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti sebato vanoshushikana nekuiswa zvigamba kwave kuramba kuchiitwa pabumbiro remitemo. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka mugore rinouya ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vanogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwebumbiro remutemo mugore rino ra2019. Vaziyambi vanoti kunyanga hazvo vakatanga gore vachifamba zvishoma nezvishoma vakazofadzwa kuti kusvika pakazopera gore vakanga vakwanisa kupasisa mabhiri ane chitsama aya akazosainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti ave mutemo. Vaziyambi vanotiwo chimwe chikuru chakaitwa neparamende gore rino kupasisa bhajeti regore rinouya izvo vanoti ndeke kutanga mukati memakore gumi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Chekutanga ndingati patatanga gore takatanga tichifamba nenhano dzanga dzichinge zvinyekenyeke asi patadzenge tosvika pakati paro nekunopera tatomanya zvisingaite zvekuti vanhu vanogona kuongorora vachiita tsvakurudzo vanobvuma kuti chikamu chekupedzesera chegore tine mitemo yakati kuti yatakawanikwa tichibvumirana ichiinda kuna president kuti inge ichinosainwa. Saka ndinogutsikana zvikuru nemafambiro atanga taakuita. Tine mitemo yakawanda yatakapasa ende kekutanga maybe makore 10 gore rino takwanisa kuti budget redu ringe richipaswa muna December risingapaswi muna January. Saka ndine mufaro mukuru nemasenzero atata akuita mudare reparamende maringe nekunge tichikurukura mitemo nekuita kuti mitemo iyoyo inge ichibvumiranwa ichiinda kuna president kunge vachiisaina.
Mungaperi mwe mwenzaniso pane mitemo yamakabudirira kuti mugadzirise mutungamiri wenyika achisa runyoro rwake?
Jakati wandei, tine consumer protection, tine mtemo we maintenance of peace and order, tine we vaya vanoda kuya vachizo investa muno we zida, tine mtemo we money laundering, watakaisa zvekuti kana iwe uchishanda, zvichizikamwa kuti unokora $100, wowanikwa wavaka zimanchoni kuboro de Brook, unobvumira NPA kuti kuvhunze kuti tiratidze kuti wakawane pimari izvozvo tinofunga kuti zvinobita kuti corruption inge ichidzikira. Takaupasa zvakare ndobva tazopedzesa nekupasa budget. Tine mutemo again wecoroners bill takapasa mukaita tsvagurudzo munotoona kuti gore rino tapasa mitemo yakawanda kudarika the last 8 or 10 years.
Asi chii chinoita kuti zvinhu zvimbononoke kudaro Honorable Ziyambi panyaya yeku yendesa mitemo yekudarire paramende mungajekesere ipapo?
Zvakawanda zvinoita kuti mitemo inonoke. Bazi redu rekwaattorney general redrafting rine vanhu vane njere dzekuita kana kuti maskills vashoma, uyezve tanga tine zvakawanda like mukatarisa 2018 tatine maelections tika dissolve parliament muna May. So it means May to September. Tadisina parliament yanga ichisita. Saka zvese izvozvi zvine effect pa mabills edu kubuda kwawo muparamende.
Avanga vari gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Asi nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vainocent Gonese vebato reMDC vanoti zviri kuitwa nebato rezano PF zvese hazvina nematuro ose sezvo zviri kukanganisa bumbiro remutemo idzva nekuiswa zvigamba zvisingakodzeri.
Aizi zvakaora izvi nekuti bumbiro redu remutemo takutanga zvakare kuita zvigamba pasina kuzombopera nguva yakareba inotorwadza ndechekuti zvigamba zvatiri kuisa hatiri kunakisa bumbiro redu pazvichitoita kuti ishaishwe. Nyaya iripo ndeyekuti mutemo wanga uripo wekusadzidzwa kwamajaji wanga wakanaka kuti kana majaji achida kupromotwa anoenda kumainterview munhu wese achizoona zviri pachena. Vakuda kuzvibharura kuti aiwa zvosadzirana mutungamiriri wenyika kuti asadzirana vake vaanoda. Chechipiri vakuita mutemo wekuti kana munhu asvika 70 years oramba achipuwa makontrakt. Isu tinenge tichifunga kuti munhu adarika 70 years ngatinozorora atendera asauda kukanganisa zvakare bindiro ipapo. Chechitatu panyaya yemuchititi mukuru wenyika tanga tiine pfungwa dzemunhu ngaasarudzisema sarudzirwa zvanga zviitwa nejudicial services commission kwete kuti angodomwa kuti mutungamiriri wenyika osarudza munhu wake waanoda anenge achiita zvido zvake hatiuriani nazvo zvakare. Kwoita mutemo uya wokuti kana tichienda kusarudza vanhu vanenge vachisarudza mutungamiriri wenyika navateedzeri vake vakuda kuzvisandirwa zvakare kuti aite kuti mutungamiriri wenyika aite masimba akawandisa enda ndingaisarudza vateedzeri vake nekuvadzidza. Asi zvava zvakaitwa pamutemo ndezvekuti tine nesucession inozikanwa kana mukuru wenyika akanga asiya basa kana kuti achinge ashayika muteedzeri wake wakasarudzwa nevanhu ndiye anenge achidzitira nzvimbo yake. Saka tikuona kuti mutemo iyi vanoda kuvandudza vari kuita zvekuda kusimbaradza masimba emunhu umwe chete singasimbaradzi masimba everuzhinji.
Saka munoona muchibudirira here kupikisa danho irori tichiona kuti ZANU PF ine huwandu muparamende?
Ichachaita kuita zvido zvevanhu vakati tarudza kutiramiririri tinenge tichingopikisawo ikwikwidza nekutaura kuti zvakashata zvidii kuti zvakashatira papi. Ruzhinji rwezimbabwe rune nemuono wekuti vanoda kuvaka nyika ndevapi, vanoda kuputsa nyika ndevapi, nekuti vanenge vakushandisa inonzi tyranny of numbers kushandisa uwandu hwavo kuita zvinhu zvisina maturo zvinouraya nyika zvinodzokera mumashure. Asi isusu tinenge tichipikisa zvakasimba timo mudare nevanhu vedu vatinavo vakasarudza nevanhu vanoita zvino chaizvo zvevana vezimbabwe.
Pane nguva here yakatarwa yekuti bumbiro rinenge rashandurwa?
Bumbiro rinokwanisa kushandurwa kana ichishandurwa kuita zvinhu zvinenge zvichivaka nyika zvinotiendesa kumberi kwete zvinodzokera mumashure. Hapana pakatarwa. Isusu tichinyito chemu ndechekuti pari zvino hapana chikonzero chokuvandudza bumbiro uye zvavada kutovandudza zvacho zvinozotoshaisa bumbiro renyika kwete zvinorinadzirisa nekuti zvigamba zviri kuitwa zvinotoshatisa bhurugwa redu.
Vanga vari nhengo yebato reMDC vari nhengo zvakare yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vainocent Gonese vari parunare nestudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti kunyanga hazvo gore rino ra2019 ranga riri gore rakaomera vana vezimbabwe. Vanoshuvira kuti gore rinouya ra2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangudya vanoti kuti izvi zviitike nyika inofanirwa kunge iine zvigadzirwa zvinozotengeswawo kunze kuitira kuti nyika iwane mari. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara nekuda kwezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Mangudya.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope kuti 2020 toenda tine mubayiro rekuti zvinhu zvakanaka. Tirikutarisira kuti izotiite mesha kuti our currency inonge iri stable. Toita mesha kuti exchange rate inonge iri stable. Zvinoita ndizvo kuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Etingari pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai varingochema nenyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga.
Dzekutanga jonga, zvaizi paproduction munyaya 2020. Tichipiri tokuti tingatine hint of purpose ine social cohesion. Nekuti mare, simba remare rinoreflecta. Shangwe chete zvemuZimbabwe yaita we showing love most of this Christmas period. Christmas is about love, it's about the family, it's about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving Rudokunja production and confidence? Those things are very important for the country, very important for money. So, why I say people look at the only Kushaka Marim bring, hand you up as much as possible. We need to show love to each other, we need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's so looking at
the number of the Pakuti, very Jinja, Vasco, Benga Mari, Nyanzo, Fumid, the city is real concern, which are now an confidence can achieve in the banking system. Zvamungataura.
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri. Is a good thing. You also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector, between 50 and 60%. So the thing is a good thing. Mare, if I believe my formal sector, my bank, in the informal sector, you get trapped. You go, I just go my bank.
Avanga vari governor, very safe Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangujka, vari parunare ne Studio 7.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLife Talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa mushure mekusvika kwedutu mupengo Typhoon Fanfon nechepakati penyika yePhilippines pazuva rezoro rekisimusi nezuro riine mhepo yaimhanya makiromita 120 paawa. Chikwata chehurumende yeBurkina Faso chashanyira Abinda, nzvimbo yakaurayirwa vanhu 42 mushure mekurwiswa nechikwata chavanopfurikidza mwero nemusi wechipiri. Vanhu vanomwe vanobva kune dzimwe nyika vaurayiwa nhasi muTurkey mushure mekunyura kwechikepe chavo munyanza Van kumabvazuva kwenyika iye. Vanhu vakawanda vanoti gore ra 2019 igore richapinda munhoroondo yemakore akaomera nyika mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukutanga kwegore ra 2019 mauto akapomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanosvika 12 mushure mekunge vanhu vapinda mumigwagwa vachida kuratidzira nekuoma kwavanoti kwanga kwakaita upenyu. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu vanonzi vakasungwawo pamwe nekushungurudzwa mugore iri. Vakawanda vavo vachiiswa mumajeri. Munyaya dzezveupfumi hurumende yakadzika mutemo wekurambidza kushandiswa kwemari yekunze izvo zvinonzi nevamwe zvakatowedzera kusagadzikana mune zveupfumi. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvinonzi nevakawanda zvakakanganisawo upenyu hwavo mugore rino ra2019. Zvarasvika pakupera gore kudai vezvematongerwo enyika vari kuti kudiiwo nazvo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF mudunhu reAmerica waFrank Guni pamwe nemutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica zvakare vati Muringai. Tatanga nekubvunza vamuringai maonero avo mugore ra 2019.
Ah, totaura kuti 2019 ranga regore ranga rakaomera munhu wese. Tingangoti Zimbabwe yese. Zvisiri kuti vanhu MDC chete kana Zanu PF chete. Tinoona kuti mitengo yechikafu ne maschool fees ne cost of living sezvairi kuZimbabwe zvazvakaomera munhu wese. Mari dzichishaikwa mumabhanga nekushaikwa kweforeign currency nezvakawanda zvakadaro. Saka zveshuwa Christmas yakatobiwa nezanu PF.
Vaguni munoti iwo negore ra 2019 rapera.
Tingati isusu sebato riri kutungamira rezanu PF. Tiri kuti zvatanga takatarisira maererano nezveupfumi yainonzi pachirungu austerity measures kana kuti kusunga dzibati zvakabudirira. Takaona kuti kushandisa mari kwehurumende kwanga kuchiitika makore ese kwakapfurikidza kwakadzikira yainonzi over expenditure zvikaita kuti hurumende itochengetedza kamwe kamari kakasara muhomwe yehurumende nekuti zvimwe zvinhu zvaishandisirwa mari zvisina pundutso zvakabviswa. Tikatarisawo zvekare kuti nyika yedu yeZimbabwe takawedzera nzira dzekuchengetedza kana kuti dzokuunganidza nadzo mari yainonzi revenue collection zvozvimwe zvakabudirira izvozvo. Tikutarisa paupfumi chete yezvino pandiri kutaura apa. Takaonawo zvakare kuti hurumende yedu yakabvisa vamwe vanhu vanga vachingonzi vari kushanda ivo vachembera vasingachakwanisi kuramba vachiita mabasa. Vamwe vanga vapfurikidza mazera ekuramba vari mumahofisi takavabvisa. Izvozvo zvakabatsira kuti hurumende idzikise kubuda kwemari kusina maturo. Asi ndinofara kuti vana veZimbabwe vazive kuti tapfuura chinhano cheausterity measures. Gore ratiri kutarisana naro iri rava gore rekuti tichitanga production. Maindastiri yedu amuke, vanhu vawane mabasa, tiwese tigova vanhu vane nyika inobudirira.
Vamuringai.
Kubudirira kwenhamo ndokwatikangotaura kana chichiona kuti zviri on the ground nezvekutaura navaguni I think zviri diverse. Diametrically opposed. Because tikaona kuti kwakavharwa zvipatara ndo austerity measures here. Maticha akashaiwa akaita mastrike. Civil servants dzikashaiwa mari yadzo. Saka inini ndikushaya kuti zvese zvekutaura zverevenue growth ne austerity measures dzavarutaura. Kutambudzika kwevanhu ndokwavarutaura kuti zanu PF yabudirira here nezvavarutaura.
Tiri kutaura senyika, hatisi kutaura kuti tifadze vanhu nezvinhu zvisingabudiriri senyika. Kana muno muAmerica vanhu vanoitawo mademonstrations, hurumende yeZimbabwe haina chipatara chayakavhara. Wongu kwakune vanhu vanga vachitsutsumwa, asi tiri kuzvigadzirisa. Tinoda kuti nyika ibudirire. Kuti ibudirire tinofanira kumbogozherwa nezvinhu, ndo inonzi austerity. Hazvibatsire kuti tifadzane tichingoti ngatifarei tichidya zvedu tichifara, asi tisina kwatiri kuenda senyika.
Vamuringai, tinoonawo kuti mune zvimwe zvakaitwawo nehurumende zvakanaka zvokuti imiwo sevanopikisa munogona kunge muchipembedzawo. Hamungabva mashayawo chimwe chete kana zviviri zvamungataura?
Ndingangoti zvangu pari zvino munhu wese ari kuZimbabwe ari kutambura mukoma wangu. Saka tingati zanu PF chaikagona ndechekuratidza vanhu vese kuti ivo pachava havakwanisi kutungamira kwavakabira sarudzo ya 2018. Saka ndozvatikangoti zvavakagona izvozvo.
Vaguni.
Hatingaswere tichitaura nyaya dzakapfuura kare. Hakuna sarudzo yakabirirwa. Zanu PF yakakunda neMDC vakatiwo vane umbowo hwekuti takabirira vakaenda kukataredzi mhosva vakatadza kurakidza izvozvo. Tisisu tiri kutarisira mberi kunouya. Kana vaine zvichemo kana kuti vane dzimwe pfungwa dzinogona kubatsira kuti tirodza nepfungwa nyika iende mberi, ngavauye kudanho ratinaro rePoland. Rinosanganisira mapato yese anda zvematongerwo enyika kuti ngatigarei pasi sevana veZimbabwe tiise musoro pamwe chete nyika yedu ibudirire takabatana tichiwirirana sevana veZimbabwe. Hongu tinopesana mukufunga takatarisa zvematongerwo enyika asi Zimbabwe ndeyedu tese.
Vamuringai mazwi enyu ekupedzisira.
Ndiri kuti ndiri kungotaurawo zviri on the ground haikona zvatinoro kusuwira kuti zvekuti kana ini ndikavabira huku yavo ini handingazovadedza kuti uyai nditaurirane nemi pasina imi vajonga kuti mutiudze kuti kutaura yePollard ndeyekuti isusu takati dialogue tiri kuda asi tati ngatiye nemaconvener ari neutral tonyatsotaurirana togadzirisa tofambisa pamberi nyaya yeupfumi hwenyika yedu nevanhu vedu vese.
Vagoni mashoko enyu ekupedzisira.
Tingati isusu toda kuti vana veZimbabwe vatarisire kuti zvinhu zvatanangana nazvo gore rinouya kuburirira kwehupfumi kuti nyika yedu igova nerufa. Toda kuti zvakare vazive kuti Pollard ndiro chete hwaro hwatinarwo munyika redu kuti vanhu vagare pasi tichitaurirana. Ava vanofunga kuti vari so special zvekuti vanoda kutanga vaisa zviga zvavo vasitomborino munharo vacho vachangogara ikoko vachipopota Zimbabwe ichienda mberi.
Avanga vari sachigaro veZANU PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari muWashington DC. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reAmerica vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muSouth Africa zvinoti zvakakundikana kuenda kumusha kuzororore Kisimusi kuti zvinge zviri pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushayikwa kwemari dzekufambisa pamwe nemamiriro ezveupfumi nezvematongerwo enyika kumusha. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Akawanda vataura neStudio 7 vanoti kukundikana kwavo kuenda kumusha kwakaita kuti zuva rekisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa neNcube nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe aive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need yekuti vanhu tinge tichienda kuZimbabwe tichiti tichienda kuChristmas because timing yeChristmas itime yekunge vanhu vachifara nemafamilies avo vachifara nemaparents avo but kutoenda kuZimbabwe panguva inoyi holiday kutonobata vanhu maoko kunge kwadofiwa nokuti situation iri kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting so that's why ndisina kuenda ngo kuChristmas gore rino.
VaBarnabas Samuriwo avo vanobva kuwe vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Gore rinorari sina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri maybe kune vamwe but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha. Mari yevana vari kuenda kuchikoro, tine vana vari kuenda kuchikoro muna January, vamwe vari kuita form 5 vamwe vari muzvikoro, saka takaona kuti kuenda kumusha hey it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari zevana vechikoro.
Asi kunyange hazvo vasamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Yeah, magrocery takatumira chikafu zvinana mafuta nezvinonyanyoshaika kumusha uko zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita main food stuffs tinotumirawo kumusha.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero zero chaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marirangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotokari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Tisi vamwewo tina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai tiri tese holiday ine Christmas but hatina kukwanisa ngetaurenyaya yekuti kuti negaburu kuona uzina zina kumira mshe kumisha kwedu ife nchilo katumira mari nonzo chinzi mari ya ya waka katwa katwa chii saka taka sari za duti tishikiri kusima sri kuno kutishunganza umari semasiku fizik trava namna januari
vamwe wano ti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa asi va Moses Manzi vano ti vaka uya kuzopemberera zuwa rekisimisi vari mu South Africa sezo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvino kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta motikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano webike bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvakaitwa nevanhukadzi pamwe nevanhurume nezuro pazoro rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kari kutibatidza isu vekuno kuStudio 7 kutenda kuti gore rapera tiinemi imi vateereri veStudio 7 muchititsigira kambo kamushakabvu Simon Chopa Chimbetu hanzi tenda tenda gore rapera tave kutarisira gore rinouya ra2020 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemitemo vadziyambi ziyambi vanoti vanogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwemitemo mugore ra2019. Asi nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC Vainocent Gonese vanoti zvose zvakaitwa nebato rezano PF zvekuisa zvigamba pabumbiro nemutemo idzva hazvikodzeri. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanokurudzira kugadzikwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvagadzikana muna 2020. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America.